Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero yakanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro chikumguru 24/2023 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mumwe mutori wenhau weVoice of America, Columbus Mavhunga, asungwa nemapurisa nhasi achinzi akashandisa ndege yedrone zvisiri pamutemo. Hurumende inoti vanopikisa havasi kutora mikana yavari kupiwa yekuzvishambadza pane penyuro dzeZBC. Asi vanopikisa vanoti zviri kutaurwa nehurumende izvi ndezvemugotsi matsuro. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutori wenhau weVoice of America, Columbus Mavhunga, asungwa nemapurisa nhasi achipomerwa mhosva yekushandisa kandege kechizvino-zvino kana kuti drone asina mvumo. Pari zvino, Columbus akachengetedzwa pakamba yemapurisa yeWaterfalls muHarare. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Gweta raMavhunga vaGodwin Gear vaudza Studio 7 kuti Mavhunga ari kupomerwa mhosva yekutyora mutemo weCivil Aviation Remotely Piloted Aircraft Regulations of 2018 achinzi akashandisa drone rake asina mvumo. VaGear vanoti Mavhunga aiita basa rake nezuro apo drone rake rakadonhera pane imwe imba mumusha weWaterfalls. Vanhu vaive pamba iyi vakaramba kumupa drone, izvo zvakazoita kuti nyaya iyi isvike kumapurisa.
Parizvino drone iroro rakatotorwa riri mumaoko emapurisa. Patazoenda kumapurisa, Mr. Mavhunga vabva vatorwawo zvakare ndokubva vaiswa muchitoks. Kutaura kuno vatori mumaoko emapurisa, vachange vari mumaoko emapurisa patinoti paWaterfalls police station. IO achiri kuferefeta nyaya yacho.
VaGear vaendera mberi vachiti mapurisa achiri kuongorora nyaya iyi uye vanotarisira kuenda kudare kuti Mavhunga apiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso kuti atongwe achibva kumba kwake.
Nyaya hombe yatanga tiri kutarisa kumapurisa ndeyokuti drone raishandiswa naMr. Mavhunga pakuita kwebasa ravo rinopinda here muzvikwata. Zvinhu zvinotarisirwa neact iri ravari kuchajwa naro kuti vanofanira kunge vachiwana certificate vasati vatanga kushandisa drone iri. Asi kuti nyaya iyi zvayo, mukutaura kwataita nemapurisa hatina kunzwisisana.
Kunyange hazvo Mavhunga ari kupomerwa mhosva yekushandisa drone asina rezinisi, gweta rake rinoti akaita zvese zvinodiwa pamutemo.
Vari kuti ivo vakaita zvose zvinotarisirwa kuti vange vachiita vasati vatanga kushandisa drone ravo ende mapepa avo anoratidza kuti zvose vakaita vari kuti ivo vakatomaratidza mapurisa. Asi kuti zvisinei, mapurisa angoida kuenderera mberi zvakadaro kuti vangoti vatovhura doketi.
Mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti vari kuongorora nyaya iyi vakakurudzirawo vatori venhau kuti vatevedze mutemo pavanenge vachiita basa ravo.
Vari kuti munhu akaita trespass nedroni rake ndenyo mapurisa avazochera vakaona kuti panoda kunyatsotarisa neCivil Aviation Authority kuti paonekwa kuti droni rine license here. Tosati togara tichikurudzira kuti vatori venhau vachiita zvese zvavanoita ngavatevedzere mutemo kuitira kuti vamwe vanhu vasazomhangare nyaya. Zvinozoita kuti kana vatori venhau vazo kubatwa nemapurisa zvinge zvinge varikumisa kuita basa ravo.
Vanyati vati drone ramavhunga rakadonera pane imwe church mumusha weWaterfalls. Vanhu vepachurch iyi vakaramba kumupa vachiti vaigara vachibirwa, uye vaifunga kuti drone iri raishandiswa pakuongorora church iyi. Izvo zvakazoita kuti nyaya iyi ipedzisere yaendeswa kumapurisa, uko vave kuongorora kuti drone iri raive nemagwaro ese anodiwa here nerezenisi. Mukuru wesangano remedia Institute of Southern Africa, Zimbabwe neSouthern Africa, Dr. Tavani Moyo, vatsinira kuti mavhunga ari muusungwa, uye akurudzira kuti hurumende ivandudze mutemo kuti vatori venhau varerutsirwe pakushandisa michina yechizvino zvino pakuita basa ravo.
Tochiona pakaita mukaha wekuti pane kuti mabasa areruke nekuti taane zvekushandisa zvinotibetsera kuita mabasa. Mitemo yedu inenge yakauya nguva isati yava nemishini.
Vatori venhau vakawanda munyika vave kushandisa madrones kuita basa ravo vachitora mifananidzo nemuchadenga. Mutemo washandiswa kusunga mavhunga uyu unosungira kuti vanhu vanoshandisa madrone vange vaine rezinesi kubva kuCivil Aviation Authority of Zimbabwe, uyewo hazvibvumidzwe kushandisa drone mamita makumi matatu kubva pavanhu kana pazvivakwa usina mvumo kubva kuvanhu kana varidzi vezvivakwa izvi. Ndakamirira Studio 7 Harare, ndini Godwin Mangucha.
Mapato anopikisa ari kuramba zvataurwa nehurumende nhasi kuvaongorori vesarudzo zvekuti vari kuramba kushandisa mukana wavari kupiwa wekuti vazvishambadze pamaterevhizheni nepamaredhiyo ehurumende anobhadharwa mari nemitero yeveruzhinji. Rutendo Mawere anotipanyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano nevaongorori vesarudzo vakokerwa nebazi rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika, mutevedzeri wegurukota rezvekuburiswa kumashoko vakainesparadza vati mapato anopikisa asi kutora mikana yekuzvishambadzirai ari kupiwa.
Ndino ZBC nemamwe maradio stations ese anosanganisira vana Zim Papers, vana Star FM chichi, vari kuti mapolitical parties huyai muchitaura nyaya zenyu zvamunoda kuti muudze vatsigiri vachakutsigirai. Asi tiri kuona kuti vachinji vacho vari kuopposition havadi kushandisa mukana uyu, vanotoramba kuuya kuzoshandisa mukana uyu.
Asi vakafanobata chigaro chemutevedzeri womutauriri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaGift Ostalos Ziva varamba mashoko yavachiti zviri pachena kuti vezvenhau mumapazi ehurumende vari kushandiswa neZANPF.
ZBC haifanikuva mouth PCS hano. Ndeye nyika inobhadhara nesu mataxpayers. Saka tiri kukurudzira ZBC neZimbabwe Electoral Commission kudzitevedzere mutemo, munhu wese afree apiwe free airtime tigone kupublicisa in a manner that is fair.
Mutungamiriri webato reUnited Zimbabwe Alliance ama Elizabeth Valerio vanova mudzimai ega ari kukukwidza chigaro chemutungamiriri wenyika vati dzimwe nguva vatori venhau veZBC vanoenda kumisangano yavo asi vasingaburitse nyaya dza chopa nevenyuro.
Dzimenguva ma recordings avanenge vachiita habudi habudiswi pa TV kana kuti pa radio. Anenge achingo recordwa tichinzi chabuda but habudi.
Mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko mubato rinopikisa reMDCT vachengetai guta vati vanokatyamadzwa nemashoko ehurumende aya vachiti vakatoendesa tsamba yenyunyuto kuZimbabwe Media Commission nezvekusapiwa mukana wokuzviratidzira.
Hatina patakamboramba isu sebato rinopikisa kisa kuti tishandise mukana wekuti tiendewo kunotaura tiri panhepfenyuro dzenyika ino. Titori nenhau dzatiinadzo dzatakasvitsa kuZimbabwe Media Commission tichichema nekuda kwekuti ndozvinotarisirwa pabumbiro remutemo kuti kana tiine kusagutsikana tinofanira kuti tizivise Zimbabwe Media Commission.
Mutauriri wavasevhi yakasukuwere avo vari kukwikwidza vakazvimirira musarudzo yemutungamiriri wenyika amai Jacqueline Sande vati ZBC iri kungoteverera bato reZANPF vachitiwo vakakokwa vanoenda.
tikungoona kuti zuva nezuva sekune skati ZBC iri kuteverera iyo anova ndiye mutungamiri wenyika Emmerson Mnangagwa navamwe vake vanachiwenga vese makurukota avo emuzanu PF vari kuteverwa chaizvo vachitaura ivo sekunonzi zanu PF ndoyo gabato iri munyika muno
vachitaurawo pamusangano mumwe uyu munyori mubazi rinoona nezvemukati menyika vaGerald Quinji vatiwo munyika mune runyararo uye nyaya dzemirishonga ishoma
tiri kuona isu kuti munyika medu mune runyararo hongu inguva yemaelection unozowanawo apo neapo panoita kuti vanhu vanotukana kana kuti vanhu vanombochinjana zvipakera bat tikawana nyaya yakaita saiyoyo ipi neipi zvayo tinoiteverera kusvikira taita kuti mutemo uite basa rawakagadzirirwa
asi mapata anopikisa kunyanya TCC anoti mamwe matunhu akaita semasvingo aberekera ingwe izvo zvoita kuti vamwe vanopikisa vatize musha vachitaura nestudio 7 mushure memusangano uyu mumiririri wemalawi muzimbabwe ambasada mwaiwawo polepole vati semaonero avo vari kuona sekuti zimbabwe iri kuita gadziriro yakanaka kuita sarudzo dzejekerere vapolepole vatiwo zvakakosha kuti vavhoti vave neruzivo nezveurongwa hwemapato akasiyana-siyana achakwikwidza musarudzo idzi musangano uyu wapindwawo nemasangano akasiyana-siyana akaita seUnited Nations ndakamirira studio 7 muHarare ndini Rutendo Mawere
kutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo kuri kuenderera mberi munyika nhasi mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanga vari kuHarare South vachitsvagira bato ravo ritsigiro ukuwo mutungamiri webato rinopikisa reTCC vaNelson Chamisa vange vari kwamuchakata kumasvingo mutungamiri webato rethe UANC Dr. Gwinyai Muzorewa vanotiwo nemusi wechishanu vachaparura urongwa hwavo hwekutsvaga rutsigiro kumatanga grounds muziti kwarusape nenguva dza2 masikati vanoti nzvimbo yakakosha nekuti ndiko kune rukuvhute rwavo ngatinzwei hurukuro yataita navo
munhu unobva pambo pako wapakata zvaunenge wapakata wochinda munyika mese saka ndakasarudza kuti tidhire pamusha kwangu tochiparira nenyika yezimbabwe
asi hamuna kuti nonoke here kutanga kuparura urongwa hwakakosha musarudzo uwu Dr. Muzorewa
hapana chatingaita pazvinjepe zvinomonyoka asi hanhi handikokusvika isiti were comfortable kuti zviri zviita this week its okay tikanonoka hedu asi kuchiita zvinhu zvakanaka we can still succeed
muri kukwanisawo here kuita mimwe musangano munyika umu
mune marallies anonesa because kune unoda kuva matsamba nemapurisa achigarira manotification acho saka nidisi hati kuita marallies ba toda kuita door-to-door tichifamba nemaflyers yedu tichipa vanhu message yekuti yekutaura kuti mutungamiri achasvisainyika iyo kutona nhindo yamuzorewa
mutungamiri webato rinopikisa rethe UANC Dr. Gwinyai Muzorewa vari parunare muHarare hurumende nekomisheni inoona nezvesarudzo yezimbabwe electoral commission kana kuti ZEC vanoti nyaya dziri kumatare dzine chekuita nesarudzo dzavekukanganisa kutindwa kwemapepa ekuvhotera kana kuti maballot papers Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera
gurukota rinoona nezvemutemo vaziyambiziyambi vaudzawo studio 7 kuti urongwa wezimbabwe electoral commission hwekugadzira mapepa achashandiswa pakuvhota kana kuti ballot papers hwave kunonoka nekuda kwenyaya dziri mumatare
kune vane zvinyunyuto vakati wandei vakaenda kumatare edzimhosva kuti indasiyirwei apindirei saka ZEC haigone kuenderera mberi nyaya idzodzo dzisati dzapera saka ndoo dzavari kumirira kuti dzikange dzapera venge vachiziva kuti vari kukwikwidza ndevakati mukarangarira musi wechishanu wapfuura kune mumwe aida kukwikwidza paupresidendi mudzimai akaenda kukota akanowina nyaya yake dezeke yanga yatanga vaide vakudzokorora zvakare
nyaya dziri mumatare dzinosanganisiro yemutungamiriri webato relead Mozvare Linda Masarira yange iri mudare nhasi yekurambidzwa nezeke kukukwidza musarudzo yemutungamiriri wenyika vachinzi vakanonoka kubhadhara mari kudare renomination court nyaya iyi sematauriro egweta ravo vaAndrew Magoni yaendeswawo mberi nedare
tapinda mudare taka tiri redi taka gadzirira kuti ikwanise kuti nyaya inzwike asize isu tanga takakanda mapepa edu ese akakwana kucourt svondovapfuura ii asize avo vakamirira zeki vanga vane bepa rimwe chete ravanga vasina kukanda anonzi mahedge fasmen saka vakumbira ivo kuti vakwanise kukanda mapepa iwavo vakabvumirwa mudare kuti vakanda mapepa iwavo mangwana kwenezvo isiwo kwezotenderwa kana pane zvatinoona zviri mapepa iwavo zvino da kuti tinge tichipindurawo topindurawo misi wechitatu tapedza kupindura dare richazogara pasi rozeya nyaya iyi ozopa mutongo wayo.
Imwe nyaya iri kumatare ndeye vamwe vari kukwikwidza musarudzo yemutungamiriri wenyika zvakare vaSevia Kasukuwere. Dare repamusoro rakamboti vasakwikwidza sezvo vakadarika gore vari kunze kwenyika, asi chimwe chipangamazano chavo vaWalt Muzembi vati vari kushamisika nemashoko avaziyambi sezvo bato ravo reZANPF riri iro riri kutambira kumatare.
Zvinotoshamisa kwazvo kunzwa kuti kuri kota rezvemitemo iyi Justice vaZiyambi vakuda kupomera nyaya dzamatare saidzodzo kunonotsa kuprinda kwamabalot. Vakatanga kuenda kumatare acho ndiani? Handindiwo ndo vakatanga kuenda kumatare kundomisa nokudhonzera process yacho kumashure, vachindoda kubvisa mamwe macandidates pabalot racho. So ndo vakatanga kumhanya vakaisa Lovedale, ndo vakamhanyiswa ndoiswa kamba pamusoro pemafriends post pokumisa candidate yakaSukuwere. Vamhanya futi kumatare kuBruwayo vachida kubvisa vanhu veTriple C. Saka kana vaakunzwa zvichisosona because ndo vakazvitanga.
Mumwe ari kuchema-chema nekunonoka kwekutongwa kwenyaya dziri kumatare mutungamiriri weMDC vaDouglas Monzora. VaMonzora vanoti nhengo dzebato ravo makumi masere nemanomwe dziri kuda kukwikwidza musarudzo dzenhengo dzedare reparamende dzakarambidzwa kukwikwidza dzichinzi dzakanonoka kubhadhara mari. Act Monzora.
Asi toda kuti veruzhinji vaone kuti zviri anifeya sei, nokuti vamwe macandidates akatotanga kukambena vane mwedzi vachikambena, asi neku macandidates ari kurambidzwa achapiwa 30 days chete kana kuti pasi pe30 days. Ndo bvitauko rimwe iroro rekuti MDC isapinde musarudzo iyi.
Imwe nyaya iri kumatare ndeye nhengo dzetriple C 12 dziri kuda kunzi nevamwe vanotsikira ZANPF dzisakwikwidze nekuti dzakanonoka kuendesa mapepa kunomination court. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 Nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiriri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau Zedu.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeCameroon vapo Bia vati dzimba dzakavakwa zvisiri pamutemo muguta reDula dzipwanywe mushure mekunge mumwe mudhuri wange uine mipanda yemudurikidzanwa mina yaondomoka ndokuuraya vanhu 33. Vanhu vanopota vachirasa mvura kakawanda nenguva dzisina kufanira zvikuru usiku varikukurudzirwa kuti vaende kunoona vana chiremba paine nguva sezvo uchigona kunge uri mucherechedzo weurwere unonzi nocturia unogona kuguma wakonzera chirwere chegumarara rekusikarudzi kana kuti prostate cancer kanawo asi chirwere ichi chinokwanisa kurapika kana vakakurumidza kuenda kunana chiremba. Ropafadzo Mapimidze anoti panyaya inotevera.
Chiremba vari nhengo yekomiti inoona nezveutano muparamende Dr. Peter Mataruse vaudza Studio 7 kuti kana munhu achirasa mvura yakawanda panofanirwa kuvhenekwa kuti paoneke kuti chii chaicho chiri kukonzera dambudziko iri.
Pakafanana vachiremba kachiremba chazvo kuti underline cause chii. Kana iri diabetes yorapa, kana iri problem yeprostate yorapa, so underlying problems, kana iri heart infection yorapa, vanhu vedu vakukura varume, vandozokovakuna sezventi vamasvika kuna 8, kana problem yeprostate inobva yawedzera.
Imwe nyanzvi munyadze zveutano Dr. Life Zambezi vatsinhirawo vachiti nocturia inovhiringidzawo itsvo.
Zvirwere izvi zvinosanganisira zvirwere zvemoyo, maheart problems, zvirwere zveitsvo, kana chirwere cheshuga, dzimwe nguva chinenge chisati chabatwa, kana kuti munhu atori neshuga kudhara asi haisi controlled zvakanaka. Saka chirwere cheshuga chinoita kuti munhu amuke usiku achinorasa mvura. Dzimwe nguva kuvarume kukura kweprostate kunogona zvakare konzeresa kuti munhu amuke manheru achinorasa mvura.
Dr. Joseph Chiripanyanga mumwe chiremba vasanangurawo kuti rimwe denda rinokonzera kurasha mvura yakawanda rinonzi urinary tract infection inokonzerwa neutachiwana hunobata nzira inofamba neweti.
Urinary tract infection zvinongoreva kuti pane infection kana utachiwana hwapinda munzira inofambisa weti kubva kuitsvo kusvika kudunduru zvinobuda kusvika kune yatinoti urethra tube inofambisa weti kubuda panze. Kana pange paita infection imomo unokwanisa kupota chimuka manheru chiita weti kakawanda wanda.
Vaendera mberi vachiti chirwere cheshuga ndicho chimwe chinoburitsa mvura yakawandisa kudarika mamwe matenda anokonzerwa nenocturia.
Chirwere chene urinary tract infection chakanakira kuti chiri nyore kurapa kazhinji, chakangopa maantibiotics kwesvondo zvinopera unobva wapora zvese zvaita zvakanaka. Chimwe chinokwanisa kukonzeresa nocturia kumuka manheru munhu achiita weti kakawanda wanda chirwere cheshuga diabetes mellitus. Kana munhu akurwara nechirwere cheshuga anenge akumuka kakawanda more than 3 times manheru achienda unoita weti. Ende pachirwere cheshuga kuti muone mutsauko nechirwere cheurinary tract infection cheshuga munhu anomuka manheru achinoita weti ende anoita weti yakawanda.
Dr. Chiripanyanga vanoti kukura kunoita nhengo yeprostate inovhara nzira inofamba weti zvoita kuti murume aende kunorasha mvura kakawandisa usiku nokuti inenge ichibuda zvishoma nezvishoma.
Chetatu chinokwanisa kukonzeresa dambudziko renocturia kana kuti kumuka manheru kuchaita kuti weti kakawanda chirwere cheprostate. Ichi chinoafekta varume vega cheta chiafekte vamadzimai. Prostate inokwanisa kuita inonzi BPH kana benign prostate hyperplasia. Prostate yazvimba yakura asi isina cancer. Kana tinokwanisa kuita inonzi prostate cancer. Prostate yazvimba uye zvakare ine cancer ine gomarara. Kana waita either of these two zvirwere zviri chimwe chacho chikange chakubata unotanga kumuka manheru ega ega uchiita weti ende weti yacho inongoita weti shoma shoma padiki padiki.
Vaendera mberi vachiti vanhu vanofanira kugara vachimwa mvura sezvo yakakosha mukurarama.
Nyangwe munhu aine chirwere chenocturia chienda kuchiri padiki padiki unge chingange chakonzeresa neshuga kana chakonzeresa neprostate kana tiri urinary tract infection tinokurudzira kuti munhu ngaaramba achinwa mvura. Mvura inobatsira kuti munhu aramba ari well hydrated. Ukaramba uchienda kutoilet nguva ine nguva uchingobudisa mvura uchibudisa weti unoguma wave kuita dehydration. Saka tinokurudzira kuti chinyange uchienda kutoilet kakanyanya ramba uchinwa mvura. Toti munhu ngaanwe, munhu mukuru anofanira kunwa at least 2 liters dzemvura pazuva.
Mukuru weNational Cancer Registry vaEric Chokunonga vanoti tsvagurudzo yakaitwa mugore 2018 inoratidza kuti gomarara repasikarudzi yevarume ndiro riri kubata vakawanda zvichienzaniswa nemamwe ose. Imwe tsvagurudzo yakaitwa nesangano reDiabetic Association of Zimbabwe inoti nenyaya yekuti vanhu vakawanda havaongororwi chirwere cheshuga paine nguva, izvi ndizvo zvakwidzawo matenda emoyo kana kuti upofu nekudimburwa kwemakumbo. Sangano iri rinoti vanhu gumi kubva muzana munyika vanorwara nechirwere cheshuga uye vamwe zviuru zana kana kuti 100,000 vanorapwa denda reshuga pagore muzvipatara zvehurumende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Ropafadzo Mapimidze.
Nhau dzemitambo, vanhu vakawanda kubva kuvatambi kusvika kuvarairidzi pamwe nevatungamiri nevatsigiri venhabvu vari kukurudzira kuti vari kutungamira chikwata chema Warriors vari kutungamira Zifa pari zvino vatsvage murairidzi wemunyika kuti akwanise kusimudza basa rekuti Zimbabwe iende ku World Cup nechimbi chimbi. Michael Kariati anotipanya inotevera.
Veru zhinji vanoti normalization committee iyo iri kutungamira nhabvu munyika inofarira kupa basa murairidzi uyu nechimbi chimbi kuti awane nguva yakakwana yekuvaka nekugadzirisa chikwata chake. Asi gakava rimunyika nderekuti anokodzera kurairidza chikwata ichi ndiani, murairidzi wemuno here kana kuti wekunze? Mukuru wenormalization committee vaLincoln Mtasa vanoti nyaya iyi iri kugadziriswa zvekuti pari zvino vari kumboita hurukuro nana Chipanga Mazano kuti vaone kuti poto yavo inoibva sei. Asi vakawanda kusanganisira murairidzi weCome Again Big Boy Mawiwi uyo aimburairidza zvekare Dynamos vanoti basa rakatarisana neZimbabwe pari zvino rinoda murairidzi wemunyika muno. Izvi zvatsinhirwa nenhengo yeWarriors Friends Club vaMathias kufandirimbwa.
Taruda coach wemuno anoziva shona nechirungu kutota kwanse kutaura nevakomana vedu maloko best nevakomana vakabarirwa kunze vanenge vabva kuna 9 grand.
Asi mutambi Silas Ungani uyo anotambira Vestrik Iceland anoti nguva iripo epfupi zvekuti Norman Mapeza anofarira kuenderera mberi nebasa.
Tutangidza pamwe kutanga kuti 1 futi munongoza bhora remuZimbabwe, masupporters emuZimbabwe havana patience.
Murairidzi weZimbabwe under 17 Lloyd Tugove anoti mubatanidzwa waSande Chidzambwa naJoy Antipas unokwanisa kuburitsa goho rinofadza.
Tikaisa chikwata chakadaro ichi kuisa musoro pamwe chete tinokwanisa kugodzishinga timu.
Asi mutsigiri weHighlanders iyo iri pamusoro pegungano rePremier Soccer League vaSimbai Mahachi vanoti Zimbabwe inofarira kuita zvakaitwa neBoso kutora murairidzi wekunze.
Highlanders mukatarisa semuenzaniso yakatora Brito auya akachinja zvinhu zvakawanda, ndokusaka Highlanders muri kuona yakagara pamusoro pelogo yemuZimbabwe.
Mumweyo mutsigiri wenhabvu vaakudzaibere vanoti vararidzi vekunze kwenyika havana rusaruro asi vemuno vane huori pakusarudza vatambi.
Munhu wekunze akanaka pakuti haana rusarudzo rwakasiyana siyana neverudo, bhozi verudo anongotora ukama asina kuona talent.
Zimbabwe munambudzi iri kukwikwidza makundano e2026 World Cup umo iri mugungano rimwe chete neBenin, Lesotho, Nigeria, Rwanda neSouth Africa. Zimbabwe yakamborairidzwa nevarairidzi vekunze vakawanda vanosanganisira Mark Duvillard, Reinhard Fabisch, Ben Kofi nevamwe. Asi vose ava vakakundikana kuendesa Zimbabwe kumakwikwi eAfrica Cup of Nations neWorld Cup. Zimbabwe yanga yave pedyo nekutadza kukwikwidza makwikwi e2026 World Cup aya mushure mekudzingwa munhabvu yepasi rese neFIFA musi wa24 kukadzi 2022 mushure mekupindira kwebazi rehurumende reSports and Recreation Commission mune zveutungamiri hwenhabvu. Asi FIFA yakadzora nyika iyi musi wa10 Chikunguru ndokuisa normalization committee iyo ichatungamira nhabvu kusvika musi wa30 Chikumi gore noya apo panozoitwa sarudzo yebhodhi reZifa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tombo kupai zvabuda mumitambo yenhabvu yeFIFA Women's World Cup nasi: Germany 6, Morocco 0, Brazil 4, Panama 0, Italy 1, Argentina 0. Chirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nasi tiri kutarisa nezvegadziriro yesarudzo dziri kuitwa musi wa23 Nyamavhuvhu. Sezo nguwa edia pera regai timbotarisa misoro ina uzwa kare mumwe mtorigwe na u we Voice of America Columbus Mavunga asungwa ni mapurisa nasi achinzi akashandisa ndege ye drone inotora mfananidzo siri pamtemo. Hurumende inoti vanopikisa havasi kutora mikana yavari kupiwa yekuzvishambadza pane penyuro yeZBC. Asi vanopikisa vanoti ndezvemugodzi matsuro. Tasvika kumagumo echirongwa chedu anokoneka nemufaro ndinonyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiya mina Gibbs Dube munaudze isindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 24 kuNtulikazi 2023 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende kuthi amabandla aphikisayo akhankasela ukhetho olukhulu oluzayo kawufuni ukusebenzisa imisakazo kwaZulu.
Indaba le igozini sisayikhangela labestethi abe izani isenda abe abathe bona uColumbus kadele drone drone leyi leya wena emzini wabo.
Ubotshwa intatheli zindaba yeVoice of America kuthiwa ibisebenzisa indizamtshina yohlobo lwedrone okungekho emthethweni. Sixoxa lezakhamizi zentumbane lenjube ngezifisa ukuthi bakwenzelwe ngilabo abazakhethwa kudale lepalamende. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uhulumende weZimbabwe uthi amabandla aphikisayo ayala ukukhuluma emsakazweni kaZulu loba nje ephiwa ithuba lokukhankasela ukhetho olukhulu oluzayo. Kodwa amabandla aphikisayo ayakulandula lokhu. Umlondolozi Zindlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuphuma emhlanganweni eHarare ongenwe ngabazahlolisisa ukhetho olukhulu oluzaqhutshwa mhlaka 23 Ncwabakazi leziphathamandla zikahulumende. Uhulumende uthi kuza kuba lokhetho olukhululekileyo lonyaka. Umnumzana Kindness Baratsa, umsekeli womphathi ntambo kahulumende obona ngokwethula kwemibiko, utshele abasemhlanganweni lo ukuba amabandla aphikisayo ashedela emuva nxa enikwa ithuba ngumsakazo weZBC leminye edlelana lohulumende ukuba bekhulume loZulu.
Then campaign rallies, ZBC has capacity to cover some of the rallies, but there's need to beef up vehicles for this.
Kumihlangano yokudinga usekelo, iZBC yenelisa ukukhipha eminye yale imihlangano kumabona kude, kodwa kumele sibe lemota zokwenza lokhu. Lokhu kunzima kithi njengeZBC ngoba imihlangano le minengi.
Ukukhulunywa njalo emhlanganweni lo ngokuvinjwa kwemihlangano yamabandla ekukhankasela ukhetho oluzayo evinjwa ngamapholisa. Abaphikisayo bakhala ngokuthi amapholisa labanye abezomthetho bavimba imihlangano yabo mahlayana. Umnumzana Gerald Gwinji, umabhalane ophethe uhlangothi lukahulumende lwendaba zekhaya, uthi amapholisa kawakhethi bandla ekuvimbeni imihlangano engekho emthethweni.
The police has received a total of 1437 notifications.
Amapholisa asethole incwadi ezifika 1437 zisuka kuZANU PF. Kulezi 1351 zazihambelana lomthetho, kuthi ezingu 86 zazingahambelani lomthetho okwenza imihlangano le ingenziwa. ICCC yaletha incwadi ezifika 410, kuthi ezingu 345 zazihambelana lomthetho, kuthi ezingu 5 zazingahambelani lomthetho.
Ugwinji uthi ibandla leMDCT selivunyelwe imihlangano engamachumi amabili lantathu 23 phakathi kwemihlangano engamachumi amathathu. Uthe umumo selizweni ukhululekile njalo ukhetho lolonyaka luzabe lukhululekile. Kodwa umnumzana Gift Osalo Siziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla leCitizens Coalition for Change elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, uthi ngamanga aluhlaza tshoko okukhulunywa iziphathamandla zikahulumende.
Sikhuthazela kakhulu ukubana iZBC le-Herald and Zimpepers besebenze ngendlela ke ebhalwe ke emthethweni, hayi khona ukubana ke bebe ngathi i-mouthpiece ye-ZANU-PF.
Umnumzana Brian Barak Ncube, umsekeli wesikhulumeli sebandla lezaphu, uya kusekela lokhu.
Eqamba amanga aluhlaza tshoko ukuthi banikeza amathuba kuba amabandla aphikisayo okukhankasa ku-state media. Njalo ukhetho lolu kukhankasa kokhetho kulokuthula, lokhu kungamanga aluhlaza tshoko.
Ingcwethiko zombusazwe umnumzana Tshenisani Ntungagwa uthi ukuba khona kwalabo abacubungela ukhetho kutsho ukuthi ukhetho oluzayo,
i-Second Republic ngesikhiwa singathi yabezama ukuba yi-reformist ukukhanya iguqule izinto, kutsho ukuthi ingayemukela ama-observers. Kodwa ngelinye hlangothi njalo ukuba khona kwama-observers kufana nokuba khona lo muntu okhokhela inkonzo kumbeni urefu webhora.
Ngabakunhlanganiso ezigoqela e-Southern African Development Committee, SADC, African Union, AU, European Union, EU lezinye. Omunye wabangene umhlangano lo ngumnumzana Ngwayiwawo Polepole owakwele Malawi.
For me, it was actually quite impressing to see a lot of things that have been done to make sure that indeed what the president of this country is saying in terms of free, fair and peaceful elections, I have seen that the statutes have been put in place.
Ngithabe kakhulu ukuba kwenziwa okuningi ukuze lokho okuthiwa ngumongameli ukuba kube lokhetho olukhululekileyo kuyenziwa kule mithetho ekhona etshengisa ukuba kule nguquko.
Kusenjalo, kuqhubekela phambili ukuthoniswa kwendaba ezimbalwa emthethwandaba kobulawayo leHarare ehambelana lezokhetho. EHarare, uNkosazana Linda Masarira uzama ukuba igama lakhe lingene kulaba abazancinisa ukhetho olukamongameli kulandela ukwala kwezeki ukwamukela amaphepha akhe i-nomination court. Izeki ithi amacala wonke la enza ukuba yehluleke ukulungisa amaphepha okuvota ama-ballot papers. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Amapolisa eZimbabwe asebophe intatheli izindaba yeVoice of America uColumbus Mavunga wethuswa icala lokusebenzisa indizamtshina yohlobo lwedrone ochatshangelwa ukuthi bethapha ngayo indaba. Igqoda lakhe umnumzana Godwin Gia uthi uMavunga uvalelwe enkambeni yeWaterfalls Police Station.
He was charged with contravening section 15, section 42 and section 43 subsection 1 paragraph A and B of the Civil Aviation Regulations of 2018. There was no basis or justification for detaining Mr. Columbus Mavunga at Waterfalls Police Station.
Wetheswa icala lokuphaphisa i-drone okuthiwa kwephule iziqondiso zomthetho we-Civil Aviation Act. Uhulumende uthi kumele osebenzisa uhlobo lwendizamtshina le acele imvumo. Isikhulumeli samapolisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi uthi basahlolisisa udaba lolu.
Indaba leyigozini sisayikhangela. Lari Church abeizaicenter abathe bona uColumbus kade le drone, i-drone leyi ihleyawela emzini wabo. Ngibona sefake i-report besithi benzele ofane ngesithi trespassing, njalo kule ndaba ye-license ukuthi amapolisa kumele akhangele ukuthi ule license yini. So liyabona ukuthi yiko phela thina njengeZimbabwe Republic Police la sikhuluma sinxa isatele izindaba ziyenza imisebenzi, kumele bananze umthetho, kumele bakhangele ukuthi abakwenzayo akula yini. Umuntu ozabo esithena uyenzele kwane sithina invasion of privacy kumbe uphambanisile, njalo semamhambisa emapholiseni.
Umnumzana Thabani Moyo omele inhlanganiso yeMisa Zimbabwe uthi kumele eleZimbabwe liguqule imithetho yokuthapha indaba kusetshenziswa imitshina enjengema-drones.
We understand the challenges associated with regulations and practice, in that the regulations that come into play are generally archaic compared to the trends and practices in terms of technology, which presents vulnerabilities to the users of these new technologies.
Uzanda kuchaywa intatheli izindaba ye Studio 7 uAnastasia Ndlovu labanye bakhe uPamela Sithuso loLungelo Ndlovu kobulawayo ngabachatshengelwa ukuba ngamalunga ebandla lezano PF. Amapolisa athi asahlolisisa udaba lolu. CP
iziphitiphiti ezigabeni eziningi eZimbabwe amabandla ezombusazwe ikakhansela ukhetho oluzaqhutshwa mhla ka-23 Ncwabakazi. Namhla sixoxa labahlali besigaba sentumbane lenjube okulabantu abane abafisa ukuncintisa kukhetho lwamalunga edale lepalamende, kubika u-Ezra Chisasibanda.
Isigaba sentumbane njube sihlanganisela amalokishi amabili kulandela ukudwetshwa kwemingcele emitsha yiZimbabwe Electoral Commission. Kuningi okuhlupha abantu esigabeni lesi ogoqela ukusetshenziswa kwezidakamizwa, imigwaqo egugudekileyo okumangalisayo, ukusilela komlilo kagesi lokunye. Bazovotela bani abantu esigabeni lesi? Umnumzana Wanda Nkomazana ohlala injube uthi uzavotela umuntu ozasebenzela isigaba okuzwayo.
Umuntu esimfunayo ngozaba lotshintsho okuzakhanya i-notable change irregardless ukuthi uvela kweliphi party. Sifuna umuntu thina ozaba lezifiso zabantu ethathi.
Ukanti umnumzana Colin Mchimba owe-Old Lobengula ukhala ngemgwaqo efileyo.
Thina sifuna MP ungasenzela kahle, ungasilungisela imigwaqo esivalelwe amaphotho ukwenzela ukuthi thina esidrayivayo lathi sihambe kuhle. Njalo sifuna ongaqambi imanga.
Ugogo Mandebele wentumbane uthi sokuyisikhathi sokukhetha umuntu ozaletha intuthuko.
Sidinga abakhokheli abalobuntu okwazi ukuhlonipha abantu. UMP abe wazi ukubana ufakwe ngabantu.
Amazi kagogo Mandebela agcizelelwa ngugogo Mamoyo owentumbane njalo othi bafuna umuntu ohlonipha uZulu.
Hayi uMP ozasebenzela isikhwama sakhe lemuli yakhe kuphela engasasebenzela abantu. Hayi sesidiniwe ngabantu abanjengabona lawo. Thina sifuna uMP ozamela abantu, abonakale ebantwini, azwe ngabantu.
Abancintisa kukhetho lolu bathi kuningi abafisa ukwenzela izakhamizi zenjube nentumbane. Oncintisa emele ibandla leZanu PF unkosazana Linda Chinamano uthi njengosakhulayo enganqobaza thuthukisa intsha.
Ama-youth abasebenzi, there are no employment. Kuyenziwa yikuyini? Kwenza ukuthi i-leadership, I'm talking about ukhansela, abalakho abangakunika ama-youth ukuthi betshone bekuyenza. Ngoba mbona ukuthi umuntu engatshona emsebenzini ungaphenduka ehlale ebridgini nathintshingwe ewazi ukuthi sasekumele evukele emsebenzini. So the best way esingatshintsha ngabo ukuthi ama-youth they need to be busy. Kumele sibalungisele izinto zokuthi betshone beziyenze. I'm the game changer this time around.
Umnumzana Dikelizwe Chuma ngumeli wesigaba lesi edale lephalamende oncintisa laye ekubandla le-TCC. Ibandla le-TCC lithi obe nguDube ujonga uthi abahlali balendawo bayazi imisebenzi yakhe emihle ayenzileyo.
Thina njenge-TCC sipromisa iZimbabwe yomuntu wonke, Zimbabwe for everyone. IZimbabwe yokuthi ukwanise ukuyangena e-shop uthenge njani ngenxa yokuthi siza create a proper environment whereby there is investment. Investment means that at least everyone none imali yakhe uyekwanisa ukubuya azofaka amakampani avule ikampani yakhe akwanise again ukuthi kona ayimploye abantu bethu baqhatshwe bakwanise ukuthi at least babe lendlela yokuthi kona babe le mali ezikhwameni zabo bakwanise ukuthenga.
Umnumzana Dikelizwe Chuma ngumeli wesigaba lesi edale lephalamende oncintisa laye ekubandla le-TCC. Ibandla le-TCC lithi obe nguDube ujonga uthi abahlali balendawo bayazi imisebenzi yakhe emihle ayenzileyo.
Mina njengoDikelizwe Chuma phakathi kwesigaba ngisebenze kuhle kakhulu nezakhamizi zasentumbane nemakhandeni. Ngakho-ke akathesi ngizimisele ukusebenza kuhle kakhulu lesigaba sentumbane lenjube. Ngikhuluma nje i-weekend yonaleyo bengibhizi phakathi komuzi wasenejube ngisiba nama kitchen meetings. Who busy and people are willing to work with me as I speak.
Ukozana Beauty Mugarasave omele ibandla elitshala ezombusazo ele United Zimbabwe Alliance uthi uzolisana lokusetshenziswa kwezidakamizwa esigabeni lesi.
Abantwana sebeswela into zokwenza, ama recreational centers asesiba ngama drug smoking zone. Kodwa ngiyakwazi ukuthi uma nxa isigaba sinisekela lomphakathi unisekela bengamvotela ukuthi ngingene lami ehofisini singakwazi ukuthi sikutshintshe lokhu. Sibonile esizawakhetha amanye amabandla angenile, ozani PF bangenile, oMDC bangenile, oTCC bangenile, kodwa kule sikubonileyo akulatshintshe esilibonileyo. Imigwaqo lokhu ifile, amanzi abantu bayahlupheka, izitarada ama-tower light akula.
Abahlali abaningi esigabeni lesi bathi bakhankasela ukhetho lolu ngamandla. Ngimele Studio 7, igama lami Ezra Chisasibanda.
Singangeni kusigaba esilandelayo, siye sikhangele sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso ye-Human Rights Watch ithi ibutho lakwelemali labakukampani ezimeleyo yebutho e-Wagner Group sebebulele abantu abaningi kusukela ngomnyaka ka-2022. kubikwa ukuba bajontsha le mpahla kaZulu. Umnumzana Elon Musk, umkhondisi wenkampani yeTwitter, usetshintshe uphawu lweTwitter olwenyoni wafaka u-X omnyama nokumhlophe. Abanye abantu babambe owangaphansi ngokwenziwa nguMusk. Lokhu kubikwa ngabezindaba abeReuters. UMusk wathenga inkampani le ngamabhiliyoni angamathumi amane lane amadola eMelika, 44 billion US dollars. Iqhubekela phambili imidlalo yeFIFA World Women's World Cup kwele Australia lakwele New Zealand. Emidlalweni edlalwe namuhla, ele Italy linqobe ele Argentina 1-0, Germany 6 Morocco 0, Brazil 4 Panama 0. Ele Colombia lizanqikelana lele South Korea namuhla kusihlwa. Abezempilakahle bathi umuntu uma esiyalahla amanzi kanengi-nengi ngelanga kuveza ukuba ingaba lomkhuhlane wemvukuzane leminye. Isigaba lesi sokuya esambuzini ongapheliyo sibizwa ngesilungu ngokuthi inocturia, kubika u-Anastasia Ndlovu.
Odokotela bathi isimo lesi kumele sihlolwe ukwenzela ukuba umuntu engabanjwa ngumkhuhlane wemvukuzane ichukela leminye. Udokotela Peter Mataruse, ingcwethi kwezemikhuhlane efana lemvukuzane lechukela, uthi isimo senocturia kumele sihlolisiswe kabanzi zingcwethi kwezempilakahle. Enye yalezi ngcwethi usikhwica mfundo solwayo Ngwenya uchasisa kabanzi ngalokhu.
Into igama leli lithi nocturia leli kutsho ukuthi umuntu uyavuke ebusuku esiyathambisa okungahambelani ngesukwini. Umuntu kumele ayithambise ebusuku kabili. Ungabona usesedlula uvuka kathathu kane usiyale ukuthi kuthi hayi sokulenkinga ekhona. Okubhahileyo ukuthi umuntu uyabesele ngenele wahlaselwa ngama-GMs esinyeni okuthiwa urinary tract infection, kumbe laba obaba ungani kuthiwa inyama le encane okuthiwa i-prostate iyabe isingani isi-enlarged.
Usikhwica mfundo Ngwenya uqhubekele phambili ekhuthaza abantu ukuba bayehlolwa ngodokotela sikhathi sonke.
Yikho abantu bavuka ebusuku besiyathambisa kaningi, akuvunyelwa lokhu. Kumele umuntu ayebona udokotela ukuze ahlolwe. Kwenziwa ama-test ukuthi ngakubangelwa yini ukuthi umuntu abevuka ebusuku esiyathambisa okukaningi. Udokotela uzayenza ama-test-ke umuntu ayezuze ukuthi ayelatshwe kwenzela ukuthi angalali evuka ebusuku.
Usikhwica mfundo Ngwenya uqhubekele phambili esithi ukukhula kwe-prostate kuyavala indlela yemithambo yemithambiso okwenza ukuba owesilisa abe esiya esambuzini kanengi-nengi ngoba umthambiso uyabe usuphuma kancane kancane. Umqondisi we-National Cancer Registry umnumzana Eric Chokunonga uthi ucwaningo olwenziwa ngomnyaka ka-2018 lwaveza ukuba imvukuzane ye-prostate yiyo ebamba abesilisa abaningi. Ucwaningo olwenziwa njalo eZimbabwe Diabetic Association lwaveza ukuba baningi abantu eZimbabwe asebetholakala belomkhuhlane wechukela. Abanye babo bagcina bengasaboni kumbe bequnywa izitho zomzimba. Inhlanganiso le ithi abantu abalichumi ekhulwini babulawa ngumkhuhlane wechukela kuthi abangaba zinkulungwane ezilikhulu 100,000 bayelatshwa umkhuhlane wechukela ezibhedlela zikahulumende eZimbabwe. Inhlanganiso yamazwe omhlaba yezempilakahle iWorld Health Organization ithi umkhuhlane wechukela usuluhlupho olukhulu emhlabeni wonke jikelele ngoba abantu abedlula izigidi ezingamakhulu amane 422 million baphila lalo umkhuhlane. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiwobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. ngesikhathi sohlupho. Amaphupho ethu, ithemba, lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Kumsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Ababaza izitombe ezenziwa ngezigodo labalolonga ezamatshe eVictoria Falls bakhala ngokuncipha kwamathuba okuthengisa abakubazayo osokusenziwa ngamahotela labanye edolobheni leli, kubika uNokuthaba Dlamini.
Bathi kabatholi kuhle imali loba imitshina yabo ikhala kusukela liphuma lize liyetshona. Bathi bathwaliswe amagabha avuzayo ngamahotela athenga ethengisa izithombe zenyamazana zasendle. Umnumzana Ellingworth Mpofu obazela kongqondo-ngqondo uthi kumele amabhizimusi la abelane okokwenza ngesimo sokuba labo bayalidinga idola leMelika.
Sifuna ama foreign abantu abavela le. Yiyo abantu abathenga kakhulu izinto. So ngoku ngani isimo senza so labana abantu abasabuyihle ngendlela la. So isimizi thini ibhizinisi ethiya yehle.
Unkosikazi Susan Nyathi, ongumsekeli wenhlanganiso yezambezi Arts and Craft Women's Market, uthi izithombe lezi sezitholakala ngitsho lasendaweni eziningi ezifana lemfuleni uZambezi kanye leVictoria Falls International Airport. Uthi izethekeli zihle zithenge khonapho hatshi kibo.
Abanye kabayendanga bangalabo babo, abanye bayagula balezifo ezitshiyeneyo, umkhuhlane wonalowo HIV, abanye ama-BP, abanye chukela izimali sikhangelela ukuthi nqa la uthe wathengisa uyethenga amaphilisi wona lawo ngoba amaphilisi adura kulamuntu ongakwazi ukuthi amaphilisi umkhuhlane wona la athengwa ama adura abe emahotele nangakwazi ukuthi bengayenza njani lati sithola ukusibe lethuba lokuthi sithenge.
Amazwi akhe agcizelelwe ngonkosikazi Nozwelo Moyo othi ibhizimusi kayisafani.
Yonke into ikirio shop konke vele akubasatshelwa lutho ngendaba yekirio market, so thina vele sesi-disadvantaged.
Umnumzana Trimondolo, ongumgcini sihlalo wenhlanganiso yesinathanka uCurio Market, uthi sebekhamekile njalo ukubazwa kwalezi zithombe kuqukethe isiko asebesesabela ukuthi lingalahleka.
Kuformulate ipolicy document okuthiwa yi-local economic development policy. Eyiyo ezabe protector ama-indigenous people.
Umnumzana Nguquko Chili laye okulo umkambo uthi badonsa nzima kubhizimusi leli.
Ngenxa yokuthi abantu bonke ngobugovu abasondelelane lama-directors of companies bonke sebasebenzisa ubugovu bona lobuyana bafika bafaka ama-shops ezindaweni zonke emahoteleni kubo national parks everywhere.
Bathi njalo okubadidayo yikuthi amahotela lakawathengi izithombe lezi lakibo kumbe abanye ababazi bakulumango okuyikho okwenza bengazwanani. Ephendula izikhalazo lezi, umnumzana Clement Mukwasi, ongumqondisi wenhlanganiso ye-Employers Association for Tours and Operators, uthi impikiswano le kufuze ithukelwe ebandla.
Kumele sihlale phansi sibonisane ukuthi singa-improva njani ibhizinisi yakhona nokudlelana kwethu ukuthi singaku-improva. Because sonke vele kumele benefit from e-tourism.
Umnumzana Kelvin Moyo, ongumgcini sihlalo wenhlanganiso ye-Victoria Falls Combined Residents Association, uthi baphezu kwalolu daba.
Kusamele sidinge indlela esizabonisana ngayo engasoke ichiye abanye bekhonona. Bathu kubonisana ukuze indaba leyi sicazulule kuhle.
Abe kansilini yaleli dolobho bathi isithupha sokuthengisa ngokusemthethweni kasikhethi ukuthi umuntu engenzela ngapi ibhizimusi yakhe. Kuphenyo olwenziwa ngabe African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure phambi kokuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19 ngo-2020 babika ukuba abasemsebenzini wokuthengisa okubaziweyo kuleli bathengisa izithombe zentengo ezifika izigidi ezilithumi lengxenye zamadola eMelika 10.5 million, eziningi zisiya kwelemelika lase-Europe. Kodwa izakhamizi lezi zithi impilo yazo kayihambisani lesilinganiso lesi. Ngimele iStudio 7 ngise-Victoria Falls, ngingunokuthaba Dlamini.
Okwamanje sokuyisikhathi sokubingelelana.
Igama uBrand Mpofu wakomgutha enkayi senta nje akakwazi nje enkayi senta ubabami uLawrence egonye. Ngithanda ukubazingelela lami ngila e-deep sluthi ejozi yikho lapho engizama ukuphanda khona. Ngiyathanda ukuthi mbazingelele lo mntana wami uwandile nabosisi bami bonke. Ngiyathanda ukuthi mbazingelele lo nkosikazi wami ngilaye lapha kodwa manje usemsebenzini la. Ngiyathanda ukuthi mbazingelele ugogo kosakara. Ngiyathanda ukuthi lawo mbazingelele ugogo. Hhayi, ngiyamkhanuka kakhulu ugogo. Ngiyathanda ukuthi ngibingelele umamthupha shuwa. Hhayi, ngiyamkhanuka kakhulu ugogo wami.
Linjani basakazi labalaleli? Igama ngokhethu eBebe khuluma nisehabaroni Botswana. Ngithanda ukubingelela ubaba wami uShadrack Maziwa Bebe emakhandeni. Ngithanda ukubingelela labangani bami uPrecious eKatrupaki, loSibongile eHabaroni, lomna wami uCourage Bebe kobulawayo. Ngithanda ukubingelela lo mamam uMadlamini eLupane eGomoza. Ngiyabonga.
Sanibonani basakazi baka Studio 7, ingabe linjani lonke? Ngithi ngibingelela izihlobo zami zonke. Igama yingusipho Ngwenya, ngibuya eLupane Pupu. Ngibingelela umama ongizalayo uManyathi uMamdluli. Ngibingelela labafowethu uLimkani Ngwenya. Ngibingelela loKholisani Ngwenya labafowethu nje intakaba komdala uBenji Ngwenya. Ngibingelela labo malukazana bakithi onaDebra Ngwenya lona nokuthula Ngwenya lona Sigqebhezana Ngwenya. Ngibingelela nje bonke abangaziyo abaselupane ePupu. Ngithi lingabe linjani lonke, nithemba liphilile. Ngithi anjani amakhaza khona ngapho, thina siyaphila ngiselile eMzansi Afrika. Linjani nje lonke zihlobo zami, ngithemba liphilile. Ngiyabonga.
Labonga abalandeli beStudio 7. Okwamanje sike sizwe ezomculo.
Salibonani bahlabezulu, lokhulumayo ngoBlack Tibos, umfana ophuma phansi lwagwele okonjobela isigaba. Igama elithi Black Tibos igama lomculo nje kodwa elokuzalwa ngingoProsper Mtini. Ngine single track enginalo lapha engifisa ukuthi ngidlalele uZulu. Kule single track yami isihloko sayo kahle kahle sithi izinto kazilungi. Kunjalo zingalunga sikho ukuthi azilungi kimi, hayi kumbe kuwe mlaleli, kodwa kukhona abanye abantu ezingalungiyo kubo. Kule ngoma ngisebenzisane noDJ Sly weTrue Tune Records, ngisebenzisane noGreshi D. Kukhona ezinye ingoma anginazo aziningi. Kona kuma platforms naliphethi le Facebook Black Tibos ya ngiyatholakala futhi kunjalo ngilapha eSouth Africa la engihlala khona ngisebenza, kodwa umculo wasekhaya angeke ngikhohlwe. Kumanje ngisabhizi ngelinye itrack nje elikhuluma ngamasiko, ngoba mangithi ngiyabhekisisa kumthwakazi amasiko kasalandelwa. So likhona lelinye itrack engibhizi ngalo futhi ngisebenzisana labaculo abachiyachiyeneyo ukuthi sizame ukulungisa indaba yamasiko. Abanye abantu sebelilahla isiko. Abanye abafuna ukungithola efonini bangangifonela kule number.
Lolo ke ngujaha uProsper Mtini kulive talk namhla sixoxa ngemikhankaso yokhetho oluzayo elonyaka. Singagqiba uhlelo lwethu sike sikhangele ebezikhokhela Uhulumende uthi amabandla aphikisayo akhangasela ukhetho kawafuni ukusebenzisa imisakazo kwaZulu. Siluqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Oliver Lesayo, umthembu Sithemba uGibbs Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murarashika.